Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chikunguru 6/2024 makateerera ku studio 7 nepenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvoronga kuendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yenyika iyi zvichitsutsumwa nezvekutyorwa kwazvinoti kuri kuitwa kodzero dzevana veZimbabwe. Vakawanda vochema gweta rine mukurumbira zvikuru munyika vaStanford Moyo avakashaya nezuro. Amai Susan Chenjerai havaizikanwa nerekuti amai Rwizi vashaya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain zviri pasi pesangano rinonzi Action for Southern Africa kana kuti ACTSA zviri kuronga kuratidzira nekuendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yeBritain nemusi wechipiri zvichitsutsumwa nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe kunyanya panyaya yekusungwa kwemutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaJameson Timber nevamwe makumi manomwe nevasere. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemamwe makurukota avo vari kuti pane vanhu vari kuronga kuda kukanganisa musangano weSADC uri kuitwa munyika mwedzi unouya nekudaro ndokusaka mapurisa ari kugara akadzipakatira achisunga vose vanofungidzirwa kuti vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Asi vanopikisa vanoti bumbiro remitemo rinovapa kodzero yekuratidzira chero nguva chero vasingaite zvemhirizhonga. Mukuziya nezvetsamba yenyunyuto iyi, tabata mutauriri wesangano reACTS muzvare Patricia Chinyoka.
Tinoona zvinoitika kumusha Zimbabwe kuti avo vanhu vanoonekwa nehurumende vasingafambe nemugwaro wavanoda vanosunga. Vane vanhu vavanenge vakatarisira zvikurisa vanhu vavanofunga kuti vakabatana navachamisa ndovavanonangana navo vachisunga. Uyezve pamutemo wedu weconstitution yedu vanhu vanobvumirwa kuungana vatimba nevanhu vese vanga vakaungana vanga vakaungana pamba pavatimba. Saka zvanga zvisina kufanira kana kukodzera kuti hurumende inotuma mapurisa kuti vaende kunovasunga pamba ipapo. Tinoona uyezve kuti nyaya dzehuman rights abuses hadzisi kupera muZimbabwe, dziri kuramba dzichingoitika dzichiitika kune vanhu vanenge vari targeted by current government.
Ko zviri kutaurwa nehurumende kuti ine humbo wekuti pane vanhu vanenge vachida kuratidzira kukanganisa musangano weSADC.
Handifunga kuti ichokwadini ichocho. I think tikatarisa munyika dzese kana vanhu vaine zvichemo zvinopirwa kuhurumende, kana hurumende isingakwanisi kunzwa kana kuteerera zvichemo zvevanhu, vanhu vanoita zvavanokwanisa kuita kuti vanzwikwe. Handione kukanganiswa kwaitwa navatimba negrupu revanhu iri. Vanga vasina kutarisira nyaya dzeSADC, asi vanhu vakanga vachinda vaine mutambo wavo wavaitamba. Asi panyaya yeSADC, vanhu ivo vari kuti izvo eSADC yambomira kupa Zimbabwe chairmanship, nokuti zviri kuitika munyika zvekusungwa kwevanhu hazvina kodzero uye zvinhu zvisingafanirwe kuitwa. Saka dei vambopfuura paZimbabwe vaenda kune imwe nyika vozodzoka muZimbabwe kuzotipa chairmanship kana zvinhu zvanaka.
Saka paurongwa hwenyu muchaendesa tsamba yenyunyuto kupi chaizvo?
Tsamba yedu tane hurumende itsva makoro kuto makurisa kuna see Keir Starmer. Saka isu tichange tichitaura nima MPs vemu Britain. Uye MP mukuru anonzi Lord Johnny Oates ndiye chairman we African Parliamentary Group. Saka ndiko kwa trupi ndisa tamba yedu nezichemo zedu. Iwo Lord John Oates vachatura tamba yedu iya vono ipa muparliament. Zotauro muparliament. Chitukumbira hurumende ya vakie stama kuti vatibatsire vapindire munyaya dzirikuitika kuZimbabwe. Vataurewo navamunangagwa kuti ngavachimbomira zvikushungurudza vanhu.
Uyo angari mutauriri wesangano re Action for Southern Africa muzvare Patricia Chinyoka vachitaura pari parunare kuBritain. Vanhu vakawanda munyika kusanganisira masangano emagweta akaita sere Law Society of Zimbabwe, Zimbabwe Lawyers for Human Rights nemamwe ari kuchema gweta rine mukurumbira zvikuru vaStanford Moyo avo vakashaya nezuro muHarare. Kuti tinzwe zvizhinji nezvemufi, tabata mumwe akambotungamirawo sangano reZimbabwe Law Society vaWellington Magaya kuti tinzwe nezvekuti vamoyo vaiva munhu akaita sei.
Rufu rwaMoyo rwakakatyamadza vanhu vakawanda nekuti hapana aizvitarisira kuti tingashayikirwa navamoyo. Kurwara kwavo kwanguva pfupi sekunzwa vatakaita nezvari yacho. Saka munhu watanga tichingotarisira kuti tinaye nguva dzese and zvakatikatyamadza zvikuru.
Imi makambotungamirawo sangano reLaw Society of Zimbabwe, vamoyo vakamboritungamirawo. Mungatiwo imimiwo segweta, munhu anga akakosha sei mubasa renyu iri?
Vamoyo vakatungamira Law Society of Zimbabwe saPresident, vakasiya pakapera temu yavo. Asi chokwadi chaicho ndechekuti even pavakasiya pacho, vamoyo vakaramba vachingova mutungamiri nekuti vatungamiri vese vakatungamira Law Society, ndichiverenga nemiwo wacho, hapana waitungamira asingatauri navamoyo, hapana wanga asingakumbiri mazano kuna vamoyo. Pamwe pacho wanga usingaendi uchinokumbira vaitouya vega vachikupa mazano pamba nepamba pamba nepamba. Sangano weLaw Society pese pataisangana nematambudziko ekuti sekuti hatisi kunzwisisana nehurumende, hatisi kunzwisisana nemamwe mastakeholders edu. Vamoyo ndiwe munhu kwataienda kuti vamoyo tapindana nedambudziko rakati tibatsirei. Vamoyo votibatsira, vaishandisa yatingati influence yavo kuti vakwanise kuyananisa Law Society nehurumende, vakwanise kuyananisa Law Society nemamwe makazi ataishanda nawo ehurumende.
Mubvunzo wekupedzisira, vanga vari mutungamiri weInternational Bar Association, izvi zvakakosha zvakadii?
Ndingati vamoyo kutungamira kwavakaita International Bar Association kwakaita kuti semaloya ekuZimbabwe titariswe zvakasiyana. Vanhu vanongoona Zimbabwe senyika yematambudziko, asi vamoyo vakaenda vakanotungamirira International Bar Association panguva yakwanga kuine matambudziko kuInternational Bar Association kwacho. Vakanyaradza mapopoto ese aitwa ikoko, vakagadzirisa kuti International Bar Association idzokere mugwara rayo raaifanirwa kunge iri.
Avo vanga vari vaWellington Magaya vaimbotungamira Law Society of Zimbabwe uye vari gweta vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vaizikanwa zvikuru nekuita nyaya dzemitambo amai Susan Chenjirai vaidaidzwa nerimadunurirwa rekuti amai Rwizi vashaya. Amai Rwizi vaizikanwa nevakawanda vachiita mutambo naSafirio Madzikatire pane mutambo mukuru waitwa paterevhizheni wainzi Muri Yavamukadota. Mwanasikana wavo Meilin ndiye azivisa nezvekushaya kwavo. dzimwe nyanzvi munyadzi zvemitambo dzirikurudzira vechidiki kuti vatange kuita zvemitambo vachiri pazvidzidzo zvepasi-pasi kuitira kuti vakwanise kukwenenzvera zvipo zvavo. Asi nekuda kwekuoma kwaita upenyu nekutambura kwavekuita vamwe, vamwe vanoita zvemitambo vanoti havasina chidokwa-dokwa chekupinda mazviri sezvo vachiti hazvibhadhare. Mutoro wedu nhau Pasimon Dlovu anoti panyaya inotevera.
Vanongora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform SIFAPA muzvare Angeline Dimingo vanoti kutanga kuita zvemitambo uchiri mudiki kwakakosha.
Ndinoona sechinhu chinobetsera nekusumudzira matarenda evana. Vana vakakura vachidzidza zvinhu izvi nekukwenenzverwa, tinenge tine hunyanzvi hwakasumukira.
Munyori vachitungamira sangano revechidiki rinoita zvemitambo reprecious children's arts organization amai Chipo Basopo vaudza Studio 7 kuti kudzidzisa vechidiki kunovabatsira kuti vanzwisise nezvemagariro.
Zvinoita oso futi kuti vana vakwanise kutsanangudza zvinhu zvakafanana nemarights avo. Zvinovabatsira mune zvinhu zvakawanda because vanoziva vanobata zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika mukurarama kwavo, vozvitora vozviisa mumitambo yakasiyana-siyana.
Mumwe wechidiki wemuHarare anoita zvekutamba Adam Mararira Kwenda anoti ave kuona kukosha kwekutanga kuita zvemitambo ari mudiki.
Zvakanatsa kubuilda confidence yangu because ndakakura ndiri munhu ainyara kuti pandakatanga kudzidzira kuendawo pastage ndichinopefomera pamberi pevanhu. Tekutangana taitoita pane inonzi kuchirungu stage fright yekutoti kutomira pamberi pevanhu pacho kunochitotyisa.
Anoita zvemitambo muzvare Fadzai Gwene wekumarondera vanoti kutanga zvemitambo uri mudiki kunobatsira kusarudza gwara rekutora muupenyu.
Izvinhu zvaunokwanisa kuona uri mwana mudiki uye izvinhu zvaunokwanisawo kuperfect uchiri mudiki. Ini ndakati zvakandibatsira pakuti ndakatangira zvemaarts ndichiri mudiki, ndakwanisa kuona kuti no, ini ndinogona chakati. By the time ndandakura vamwe vangu vave kupinda muindastry ndanga ndatoperfect, ndakanga ndakuziva zvandinoda, ndanga ndakuziva zvandinogona uye ndandakuziva kwekuenda, ndanga ndave neresearch yandandaita yange yakakwana.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti zvemitambo zvinobatsirawo kuti vana vasaite misikanzwa.
Izvi zvinova zvinoonekwa kunzi zvinobatsira vana vedu kuti vange vakwanise kuzviriritira muupenyu, uyezve zvinhu zvinoita kuti zvabatsire mupfungwa dzavo kuti vasanyanya kufunga zvakawanda kana kufunga kuda kuti regai titore zvinodhaka kuti ndifare kana ndiite sei.
Asi vamwe muchikamu ichi vanoti zvemitambo hazvibhadhare muZimbabwe, nokudaro vana vakawanda havana shungu dzekupinda mazviri. Mumwane mono uyu mutambi Cleopatra Mashingaidze uyo anoti upenyu hwevatambi vakawanda hauna zvakawanda zvinoyemurika kuvana. Mune imwe nyaya muimbi wenziyo dzechitendero anoitawo zvekusetsa vanhu Taira Chikocho anozikanwa nekuti Madam Boss akadzoka munyika kubva kuAmerica uko ange akakokwa kuzopinda mugungano remibayiro nemukurumbira pasi rose yemaBET Awards. Madam Boss vakasimudza mureza wenyika vakawanda vachifarira kusangana kwaakaita nevaimbi pamwe nevatambi vane mukurumbira pasi rose vakaita sevaimbi Asha, Tinashe, Coco Jones naEkon. Chikamu chegore rino chemaBET Awards chakaitirwa panzvimbo yePeacock Theatre muguta reLos Angeles mudunhu reCalifornia svondo rapfuura musi wa30/10. Charmaine Shamiso Mapimbiro muimbi wemusambo weAmapiano anozikanwa nekuti Shasha anogara kuSouth Africa ndiye muimbi wekutanga uye ega wekuZimbabwe akambopiwa mubayiro wemaBET. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasimo Ndlovu.
Iko zvino tochimbo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Va Mosud Pezeshkian ndivo vakunda musarudzo dzemuIran dzekutora chigaro chamushakabvu Ibrahim Raisi avo vakashaya mushure mekunge chikopokopo chavo chadona. Va Pezeshkian vari kuvimbisa kugadzirisa ukama nenyika dzekumawirira. Nyika dzekumawirira kweAfrica idzo dzina kubatana dziri kuita magungano maviri akasiyana siyana nhasi nemangwana. Musangano wekutanga waitwa nhasi ndiwe mauto akapidigura hurumende nechisimba munyika dzinoti Mali, Burkina Faso neNiger. Nyika idzi dzine mubatanidzwa wadzo unonzi Alliance of Sahel States. Mumwe musangano uchaitwa mangwana kuNigeria nerimwe sangano guru renyika dzekumawirira reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa naMavelas Mhlanganya huye.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumhanyi ane mukurumbira Rutendo Nyahora. Uyo achange zvakare ari kumhanya kumakwikwi Olympics Games Paris 2024 egore rino. Rutendo mumwe wevanoita zvemitambo vashanu vachange vari kuenda kumakwikwi aya. Regai tinzwe kuti Rutendo akatanga sei zvekumhanya izvi uyezve akanzwa sei paakaona kuti akange akwanisa iye kupinda mumakwikwi eOlympics egore rino. Ndinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu. Ungatiitsa nanguruwo kuti wakatambira sei chiziviso chekuti wakange wakwanisa kubudirira kuenda kumaOlympics egore rino.
Ndinonzwa kufara zvikuru kumirira nyika yedu yeZimbabwe nokuti kaa kechitu ndichienda kumaOlympics 2016 ndakaenda kumaOlympics kuRio ndikanomhanya 42 kilometers. Ezvinezvi ndiri kuenda futi kuParisi futi kunomhanya 42 kilometers. Saka ndinonzwa kufara zvikuru kumirira nyika yangu yeZimbabwe.
Zvanga zviri nyore here kuti uwane mukana iwoyu wekuenda kuParisi?
Ndichanomhanya 42 kilometers zvanga zviri nyore. Nenguva dzaive dzakaitwa zvanga zviri nyore shuwa kuti ndikwanise kuenda kumaOlympics nokuti ndaka manya mamarathon angu imwe andaka manya last year ndaka manya 232.00 vachida 226 vandaenda futi kuGermany futi this year ndikanomhanya 234. Saka kumhanya kwandikaita mamarathon maviri aya akandibatsira kuti ndive nemapoints ekuti ndikwanise kuenda kuParis.
Zviri nyore here semudzimai kuti munge muri mumakwikwi iwayo akadai uyezve wakatanga sei kuda kuita izvi zvekumhanya?
Ndakatanga kumhanya 2005 ndichiri kuchikoro. Hazvisi nyore especially kuva munhu wechikadzi kana kuti kuva munhu wechidzimai zvakafanana ndine vana vangu vaviri. Hazvisi nyore but zvinenge zvaakuda iwewe kuti uri kude chii mukati mekurarama kwako uye wakashinga zvakadii nokuti kumhanya kunoda kuti uve nepfungwa dzakasimba. Newe wacho uzviudze kuti izvi ndinokwanisa kuzviita ndozvinhu zvinenge zvichinyanya kudiwa especially patirisu vanhukadzi nokuti vamwe vanhukadzi vakawanda chandikana njekuti vakashaya vanhu vanovatsigira vanenge vachida kuita zvandiri kuita nhasi but nyee kuti vakashaya vanhu vanovatsigira. Hazvisi nyore kuti munhu wechikadzi ushingirire uzvitsigire uri wega. Pane pakudawo vamwe vanhu vekuti vakwanise kukumotivate vachikutsigira kuti you can still do this.
Pari zvino uri kuita zvekumhanya zvega here kana kuti unotobata mamwe mabasa seraramu?
Ndinongoita zvekumhanya chete. Hongu ndinongoita zvekumhanya chete.
Uchasimuka rini wakananga kuParisi?
Ndichasimuka musi wa1 August ndopandiri kuenda kuParisi.
Ikurudziro ipi yaungapewo vabereki vane vana vanoda kuita zvemitambo?
Ndinoti kuvabereki zvinenge zvakakosha kuti mutsigire vana venyu nokuti inini ndinorama nekumhanya. Kubvira pandakabva kuchikoro 2006 ndomararamiro angu andia zvekumhanya. Mwana wangu wekutanga izvi ari kuita form 3 ndinomendisa kuchikoro nekumhanya. Ndinoti kuvabereki ngatitsigirei vana nokuti zvaive zvakaomawo seniwo inini kubva kuvabereki vangu but handina kuvapa mhosva nekuti vanga vasingazive zvesport. Zvakangooma kuti kana mumhuri musina munhu anoita sport vabereki vasingazviandasinde zvesport munongoziva kana uri mwana musikana vabereki vanonga vachingoti dai waita kana zvimwe zvinhu dai waita kana nesi kana doctor kana chi sports zvekuti vanhu vakawanda especially kunyika yedu Zimbabwe avazvi understand saka ndinongoti kuvabereki makona kuti mwana pane sport yaakuda kuita musamuvhairire panzi mubatsirei nokuti mune zvingazive kuti rarama yake yacho inenge iri pati zvakafanana inini nekumhanya ndine zvinhu zvakawanda zvandakaita kuvakisira vabereki vangu imba yekugara nekumhanya ndikakwanisa kuzvivakira imba yangu yekugara nekumhanya nhasi uno vana vangu vanorama upenyu hwakanaka nekumhanya kwandinoita ikoko
pari zvino uri kurarama uri kupi uyezve shuwiro yako ndeyei takatarisa iwo maolympics aya
iye zvinezvi ndiri kusouth africa ndokuna kochi vangu vanonditraina plus kuno kusouth africa kubva nguva yakareba ndokwandinoita sport yangu ndiri nenyaya yemafacilities nenyaya yekuti kochi vangu vanondikocha ndeve muno musouth saka izvinezvi kusouth ndokwandiri ende kumaolympics ndongoshuvira kuti ndimhanye zvakanaka kumaolympics kutiwo nyika yangu ive proud neni neniwo ndivewo proud of myself ndikushuvira kumhanya zvakanaka kuparis
uri kutarisira kuti uchauya nemenduru here
hongu hongu ndozvandiri kutarisira munongoziva maolympics maolympics akaanenge akavhurikira kumunhu wese saka kuina menduru inogona kungowinwa nemunhu wese ende munhu wese ari kuenda kuparis ari kuti ndoda kuyo nemenduru saka inini ndiri mumwe yevanhu vari kuti ndoda kuyone menduro iyoyo
vanenge vachida kuteera zvauri kuita vanokuwana papi
pasocial media pafacebook unonzi Rutendo Joini Nyahora painstagram Rutendo Nyahora pamatiktok Rutendo Nyahora ndinoshandisa zita rangu
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Tinotenda Marvelous regai tiende kuna Jonga achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC Nasi tiri kutarisa matano ari kutorwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe ekusvitsa mari itsva yeZig kune munhu wose munyika panguva yatiri kunzwa vamwe vari kuti havasati vatomboona mari iyi matunhu avo mukuziya nezvenyaya iyi tabata chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vari nyanzvi mune zveupfumi vapersistence Gwanyanya tikatanga nekuvabvunza kuti vasvika papi nekuti mari yeZig inge ichisvika kuvanhu vose
Azvese zvakanga zvitaurwa nevana veZimbabwe zviri kugadziriswa nebhanga guru rehurumende ende zvimwe zvikonzero zvacho zvakasiyana-siyana zvinoita kuti vanhu vanga vasati vabata ziki vamwe vacho
ndezvipi izvi vaGwanyanya
zvimwe zvacho inyaya yekuti hukama nemabhengi panga pasina saka vamwe havasina kana maakaunzi acho ekuti vanotora mari idzodzo nezvimwe zvakasiyana-siyana zvanga zvichiitika asi bhanga guru rehurumende richiti takatoisa mari dzakakwana kumabhanga uko vanodzidai dai munotora hapana chinokukonesai kunotora mari idzodzo asizve ndokuzoita imwe pfungwa yekuti hatinogona kungogara tichiti ngavanotora vagorega kunotora saka tokuvingai ikoko kwamuri kana pazviteshi bhanga guru rehurumende rinokuvingai
saka matanho apa hamuri kushandisa ekuti munge muchisvika kuvanhu
vaya vanoti hatichikuwana mari yechenji yekukwira michovha vakauya neurongwa kupfurikidza nehomelink kuti vanondosvika ikoko kwamuri vachiti chitorai kamari dzacho dzechenji dzamunochemera naizvozvo kuzvitoro vari kutaura navo zvitoro zvikuru kuti paya paya pavanenge vachiita mari dzechenji vataurirane kuti vanhu vagone kuwaniswa futi zvemari dzoso dzechenji kuburikidza nezvitoro zvikuru saka zvinongotaura zvega zvatatireva zvekuti zvese zviri kugadziriswa zvakanga zvichiita kuti tisava nemari isange yapinda zvakanyanyisisa matiri sevanhu
chimwe chiri kuchemwa nevana veZimbabwe vaGwanyanya inyaya yekuchengeterwa mari muhomwe kana yatingati banking vamwe vari kuti banking system yemunyika yakaparara zvakuita kuti vanhu vagare vaine mari mudzimba zvinosvitsawo zvakare kudaidza matsotsi ari kuuya achipaza nekubira vanhu mudzimba matanho apa ari kutorwawo nehurumende pamwe nebhanga guru renyika
ndozvandabva kutaura zvekuti ukama nemabhanga wanga wava ushoma waderera pakati pevanhu nemabhanga. Saka kumutsa chitima chakanga chakambozorora chakagara chava nemvura chinotitoreiwo nguva. Asi zvose zvingo zviri kuzama kuitwa kuti zvidzokedzerane pazvakanga zviri kumashure kuya. Saka ndinotenderana neni kuti kumabhanga uko vanhu vakanga vakutosuduruka vakunyanya kutambira kunze uko ndokwavanga vakuita misika yepanze vakuzvikira mabasa emaoko nezvimwe zvakasiyana siyana. Izvi zvamira setambudzikozve munyika yedu yeZimbabwe, tambudziko rinofanira kuti rigadziriswe nekuti haugoni kuti uve nedzikamo inoendera mberi nemberi usina vanhu vanoshandisa mabhanga zvakanyanyisisa. Nekuti ikoko kusashandisa mabhanga zvakanyanyisisa ndikozve kunonzvenga mashandiro anoita zvisungo zvebhanga guru rehurumende, mapolicies zvinotinzvenga ikoko. Saka zvinoda kuti zvigadziriswe pave nekudyidzana kuru pakati pemabhanga nevanhu. Saka ndinoona zvichigadziriswa ini nekuti bhanga guru rehurumende rakazvipira kuti pave nekugadziriswa kwenyaya iyoyo.
Ndatenda kwanyanya. Manga makateerera kuhurukuro yataita nechipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tochienda kuna Jonga zvakare achitipa pamire hurumende yeAmerica.
Apo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wePeople's Republic of China vaXi Jinping vakasangana kumusangano weWoodside Summit muna Mbudzi gore rapera. Vatungamiri vaviri ava vakatsinhira kukosha kwekudyidzana kwevanhu venyika dzavo uye vakazvipira kuwedzera kudyidzana mune zvedzidzo, vadzidzi, tsika nemagariro, mitambo pamwe nezvemabhizimusi. Muhurukuro yavachangobva kuita nebepa nhau reWall Street Journal, mumiriri weAmerica kuChina vaNicholas Burns vakati PRC haichada kuzadzisa zvivimbiso zvayo zviripo ndezvekuti yatove kushanda zvakasimba kumisa kukura kwezvibvumirano zvekudyidzana izvozvo. VaBurns vakati veChina vanoti vanoda kubatanidza vanhu venyika mbiri idzi asi vari kutora matanho asingatsanangurike ekuti izvi zvisaitika. Wall Street Journal yakaburitsa mashoko ekuti vaBurns vakaverenga makumi nemakumi ezviitiko zvaiunganidza veruzhinji apo bazi rezvekuchengetedzwa kwenyika yePRC kana mamwe mapazi ehurumende akamanikidza zvizvarwo zveChina kuti zvisapinda kana kuedza kutyisidzira vanenge vakaenda. Beijing yakaomesera vadzidzi vekuChina kuti vasadzidze muzvikoro zvepamusorosoro muAmerica. Magungano ezvikoro zvepamusorosoro muChina ekuti zvitsvage vadzidzi vanokodzera akakanzura urongwa hwekuti vashandi vemuzinda weAmerica vange vachitoora muzvikoro vachishambadza zvikoro zvepamusorosoro zvemuAmerica kuvadzidzi nevabereki zvichipa zvikonzero zvekuchengetedzeka. Pamusoro pezvo, zvikamu zvingangosvika makumi mashanu kubva muzana zvezvizvarwa zveChina zvakasarudzwa kuti zvipinde muzvirongwa zvekuchinjana vadzidzi neAmerica zvakabuda muurongwa uhu zvichipa zvikonzero zvekuti zvakamanikidzwa nemapurisa, zvikoro nevashandirwi. Kukwira kwekurudziro yekuvenga America zvichikonzerwa muchidimbu nevakuru muhurumende yeChina ndechimwe chikonzero chiri kutadzisa kubatana kwevanhu venyika mbiri idzi.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvoronga kuendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yenyika iyi kuti ipindire pane zviri kuitika muZimbabwe, umo vanoti muri kutyorwa kodzero dzevanhu. Vakawanda vochema gweta rine mukurumbira munyika vaStanford Moyo vakashaya nezuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiyai muna Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda